Zvandingataura vava ndezvekuti of course nyika yese inenge iri kuchema whenever Zimbabwean passes particularly magurukota sevasisiso moyo vanga vachitimirira kunze kwenyika and uye tinoziva zvekuti ndo vanga vari first year kuu yakaitwa muna 2017 and this new dispensation I think he was the most visible face outside the country. Saka we mourn with his family and we mourn with the country and hope it's a wake-up call for all Zimbabweans kuti we need to do something about the COVID-19 crisis.
Tiri kuona kuti vanhu vari kufa zvikuru uyezve tiri kuonawo kuti makurukota ehurumende ari kufawo zvakanyanya pane chamungatiudza pamusoro penyaya chii chiri kukonzera zvinhu izvi
chandingataura ndechekuti obviously COVID-19 iri kutidzidzisa zvakawanda semazimbabweans health delivery system yedu has been in the mend for a long time and unfortunately COVID-19 yakutiratidza just how bad things are because tiri kunzwa kuti zvipatara zviri kuzara machiremba ari kuoperata asina ma face mask personal protective equipment things like that and when it comes to ma government ministers makurukota and so forth tikuona zvekuti COVID-19 haisi kusarudza rudzi haisi kusarudza your station in life your rank in life haisi kusarudza bato inoda kuti tese zvedu semazimbabweans and you know the human race tiite pay attention and right now in Zimbabwe it's a very critical time I think this is a national security moment yekuti munhu wese muZimbabwe including mutungamiriri wenyika vamunangagwa and others work together to make sure that we have a better control of COVID-19 situation otherwise ticharamba tichingoona mamwe ma stories evari kushaya.